Isu tiri kufara zvikuru ngekuti kwemakore anoda kukwana mashanu tange tiri muupoteri kana tiri muexile, ende kuti tapindawo nhasi mucathedral medu tichiita Christmas service ndo Christmas box hombe, hakuna inopfuura iyoyi kwatiri. Ndizvo tinowirikidza nekutenda Mwari nechiitiko chakadai.
Zvakwanisa kunga zvichiitika pacathedral chete here kana kuti kune dzimwe nzvimbo dzose dzesvondo yenyu?
No, izvi zvaitika mumachechis edu ese, sekunzwa kwamakaita kuti izvo svondo rapera takange tiine a big svondo rekupa kutenda kuna Mwari kuti nyaya dzedu pamutemo dzapera. Takaita sevisi muAfrica Unity Square, and svondo rapera rese vatungamiriri vechechi yedu vange vari kuita maservices ekutenda Mwari nekuita rededicate machechis edu. Saka kupinda kwawo nhasi kwange kuri kutorewa zvikuru zvakanyanya nepamusoro pekuti vanhu vangu vari kutenda Mwari kuti nhasi vapinda nhasi musi weChristmas vaitira maservices avo mumachurches avo. Izvi zviri zvinofadza zvikuru. Vazhinji vamwe vangu vasingatarisiri kuti gore rino tinenge tiri mumachurches edu paChristmas, asi ndokuita kwaMwari.
Tichitarisa pachechi yeCathedral of St. Mary muHarare, vanhu vauya vakawanda zvakadii kunoona chiitiko ichi?
Sekuzwa kwamunoita, vanhu vedu kazhinji munguva dzeholidays dzakaita seChristmas neEaster vanotorawo mukana wekuenda kumamisha. Asi zvisinei, pamain service yedu I think tange tiri tinoda kusvika 200. Zviri zvinotifadza zvikuru ngekuti kuna avo vasina kuenda kumamisha zvinoreva kuti wakwanisa kuuya. Idzi nhengo dzekatsidro chete wauya nevaeniwo wauya. Zvange zviri kufadza zvikuru. Tatangisawo zvakare kuita imwe service yatinoita muchirungu inotanga pa 7:30. Iyoyi yange ine vanhu I think for 100. Again tinotenda Mwari ngekuti kuchiri kutangisa vamwe havasati vaziva nguva dzemaservices edu. Saka isusu tinototenda Mwari kuti izvo pazuva rino reChristmas vanhu vasati vanyatsoziva tawana vanhu vanouya kuchechi vakawanda zvakadai. Tichine basa guru rekuita, asi zvisinei, vanhu vedu vari kuramba vakamira vakasimba. Isu tinotenda Mwari ngekuti Mwari ndiye anotigonesa.